Ripotari mutambo vamakosi mushongwane vanga vachifamba nemutungamiriri weZimbabwe Football Association Dr. Philip Chiangwa naanotevedzera mutungamiriri weFIFA waOmega Sibanda vauya kusangana netimu vakakurudzira timu kuti timu ishande nesimba kuti Zimbabwe ikwanise kunohwina flag yenyika iyo nekusumudzwa tifare tive nemufaro mukuru tese zvenyika.
Tinonzwa kuti pane vamwe vatambi vechikwata chemaWarriors vakadedzwa ivona coach Kaliso Pasuwa vanotambira kunze kwenyika vasina kukwanisa kuuya. Mungatisanangurire kuti ndevapi ava?
Tine vatambi vatatu avanga vadanwa sekutanga nacoach Kaliso Pasuwa vasina kukwanisa kuuya. Tina Brandon Galloway akadanwa nechikwata cheengland kuti anotambira vakomana vechidiki maana 21 asi kana achida kutambira Zimbabwe pamberi apo madhozi edu achiri akavhurika anokwanisa kutambira Zimbabwe. Natendai Darikwa akatinyorera akatizivisa kuti ndinoda kutambira Zimbabwe asi pari zvino kune zvimwe zvemhuri yangu zvandisiri kugadzirisa asi kandatotogadzira zvinhu izvozvo ndichanotambira Zimbabwe. Sobeta anonzi Mark LeBron mukomana anotambira chikora chinonzi Colchester chiri kuengland. Mark LeBron akatizivisawo zvakare iye ane passport yekuengland. Zvino nguva ino iyi ari kugadzirisa mapepa ake atinoti iyo citizenship yemuzimbabwe kuti akwanise kutambira Zimbabwe. Kana apedza kugadzira mapepa aya eZimbabwe achakwanisa kutambira nyika inini.
Asika tinoona kuti mutambo uyu uri kuuya panguva apo nyaya yehori yematch fixing iri kunetsa imomo muchikwata chemaWarriors nekuZifa ikoko. Zviri kufamba sei? Hazvisi kukanganisa here magadziriro emutambo uyu?
Sokeziva hatituri dzidho uhori tekinical team inotungirwa navapasi vapasi vakambotaura kuti nguva ino iyi ndichagara pasi nemaplayers angu ndovaudza kuti nyaya yehuori kumutambo wenhabvu yakashata. Ndovazivisa kuti iko zvino inini munofanira kugara motarisisa kuti hamuwaniki panyaya dzeuori sechinhu chakashata uhori.